Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinobata mvura, izvo zvichagozhesa kugadziriswa kwedambudziko remvura. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinorumbidza Amnesty International mukuendesa kwaro kuAfrican Union dambudziko rekuchorwa kwekodzero dzavanhu muZimbabwe. Mutauriri weParamende yeAmerica vaKevin McCarthy vanobviswa pachigaro ichi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti rikasike kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura pamwe nokusatakurwa kwemarara kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chave muguta iri. Kanzuro yeHarare nezuro yakabudisa mashoko ichiti kune vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi mumisha yeHopley Zone 5, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Studio 7 yakundikana kubata meya weHarare vaIan Makone kuti tunzwe maonero avo. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikatanga nekuvabvunza kuti chiiko chinokonzera dambudziko remvura muguta reHarare gore rega rega.
Dambudziko ratakaona sesangano recombined Harare Residents Association nderekuti pakatovakwa guta reHarare tingati ndo pamwe tingati pakaratidza udera. Nechikonzero chekuti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwemadhamu anopa tingati Harare mvura. Saka kusviba kwemvura kunove kunoitika kumusoro kuno tingati muHarare, mvura iyoyo inozowanika zvakare ichienda kuzasi uko yakasviba. Izvozvo zvidambudziko iroro dambudziko ratichatogara naro kwemakore akawanda. Mvura iyoyo inozobva futi kuzasi ikokokokoko ichikwidza kumusoro kuuya kuHarare. Tikati mvura iyoyo inenge kunana Lake Chivere, kuLake Chivere kwaakuzasi tikando pachirungu yanoti downstream. Saka naizvozvo idambudziko hombe rekuti idambudziko iroro ndekuti guta rakatovakwa pamusoro pana kuti patumwa nonzi headwaters, dambudziko rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinotipa mvura.
Nyaya iyi yoitwa sei vaAkili?
Iye zvino yave nguva yekuona kuti pavakwa mamwe madhamu matsva anotipa mvura. Ndofunga nyaya yekunzi kunzvi kunzvi taitotarisira kuti Zinwa yange ichinzwa kuzi Zinwa yaakuita kuti kunzvi itipe mvura, yaakuita kuti Muda itipe mvura, yaakuita kuti Kwamusame kubuda mvura. Ndo zvimwe zvatinge tichitotarisira, tingati ndo dzatingatoti news dzatinenge tanzwa tochiti ndo basa reZinwa iroro rekuona kuti madhamu avakwa. Izvo zvokuti nzwa kuti Zinwa yazoita kuti yazopinda kukanzuru yazodai yazodai, izvozvo izvo tingati zvimwe zvacho zvinotozokonzera nyonga nyonga kazhinji kazhinji. Asi dzimwe nguva kana tingati zvandatombotaura pekutanga kuti tinge tine tarisiro kuti ushandira pamwe hwakanaka uyezve asi vanhu munhu wese ngaaite basa rake sekutumwa kwaakaitwa. Ibasa reZinwa rekuona kuti madhamu avakwa, ibasa reZinwa rekuona kuti catchment areas ava anochengetedzwa kupfuuridza nei apa Manyamasa sub-catchment kanzo, ibasa reema rekuona kuti mudziza hadzi kusvibiswa. Saka isusu ndobatarisiro redu kuti munhu ngaabate paanofanira kunge achive nobata, kana kuti mabando ehurumende ngaabate paanofanira kunge achive anobata kuti zvinhu zvee zvinoita sei, zvinhu zvinogadziriswa. Nekuti chikonzero chekuti tikaona kuti mukaona kuti dambudziko ratakatarisana naro apo paZinwa payakambotora nyaya dzemvura muHarare, takaita problem yechirungu painoti centralization. Centralization inoita kunge zvakare yaakurwisa tingati principle yedevolution. Nekuti ezvinoizvi tingati Bumburadudu mtemo chapter 14 inotaura pamutoro maringe ne devolution kuti kuparadzirwa kwamasimba kuma local authorities saka inenge iri tatsiro yedu yekuona kuti hatidi kuzoona hurumende yekumusoro zvakare inge inoita zvekunge yakuuya kuzoita mabasa emakanzuro hazvizonakidza nechikonzero kuti zvinotanga kurukwisa kana pachinonga kuti militating against devolution iyo yakanyorwa muconstitution.
Saka tarisiro yenyu ndeipi? Chii chamunotarisira panyaya iyi vaakili?
Itarisiro yedu kuti isusu tingati ungava ungati ushandirwa pamwe yatingati pachirungu inganzi coordination ndoini yatinge ichitarisira kuti ive inoitika kwete kuti vava vanowaudzira zvekuita tingati ndozvimwe zvinhu zvinopedzisira zvaakuita kunge zvinounza dambudziko asi sekutaura kwataita zinwa basa rayo ndorekuvaka madhemu zinwa apa manyama ndirekuona kuti catchment area iyo yachengetedzeka ngavachiita basa iroro kuti catchment yelekichivere ive inochengetedzeka izvozvo vakaita basa ravo nemazvo. Tingati ndozvimwe zvinokwanisa kuti zvino zvinoita kuti matambudziko emvura ava anoderedzeka bati asi sekutaura kwataita kuti dzimwe dambudziko ratasangana naro nderekungoto Lake Chivero yakavakwa kumusoro yakavakwa kuzasi kweguta reHarare saka zvaizvo tsvina dzese dzirikungodzika dzichienda kuzasi ikoko dzochizokonzera tingati pamwe tinotipa chirungu water pollution mvura iyoyo zvakare yochive inodhura kuchenesa zvakare yochingove iri mvura yakasviba zvochikonzera kuti mvura ive inoita shoma uyezve nyaya yekunge yatatombotaura yekuti kanzuro basa rayo ndekuti mapaipi kana kuti mbombi dzinofamba nemvura dzive dzinochengedzwa nekuti mvura iri kudhouka nzvimbo dzakasiyana siyana isingaite seisingave inoripewa izvozvo vakarijusa tingati chirungunamafizicawo losses kana kuti mvura inenge ichirasika iyoyi zvinotibatsira zvakare kuti mvura ive inoita se ive inoimprova kana kuti zvive dambudziko rinoderedzeka.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvitsa chikumbiro charo kusangano reAfrican Union richikurudzira kuti African Union imanikidze hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mukuru weAmnesty International muHarare muZimbabwe muzvare Lucia Masuka vanoti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa chivimbiso chayakaita chekuchengetedza nekusimudzira kodzero dzevanhu.
Rataparura veAmnesty International rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa vimbiso yayakaita mugore ra2018 yokuti ichateerera zvichemo nenhunha dzavanhu ndokuramba ichienderera mberi nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzevanhu senge zvaiita hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe. Mugwaro iri tatarisa kutyorwa kwekodzero munguva ya2018 kusvika pakutanga kwegore ra2023 tichibudisa pachena kushandiswa kwakaita mutemo tsimbiridza nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzavanhu kunyanyanyanya avo vaitsoropodza hurumende zvakasakisa izvo kuti vamwe vaidawo kuti vange vachitaura kana kutsoropodza kana kutaridzira vahle vachifya kuti vanosungwa uye kana kuvharirwa muturongo. Tinobudisa pachena kuti vaMnangagwa pamwe chete nehurumende yavo vakarasa mukana wokuti vagadzirise huipi hwanga hwaitika mumasure but ndokuenderera mberi vachitsikiridza nokutsimbiridza kodzero dzavanhu. Tabudisa zvepachena kuti pakataridza kuti papasina chido chokusumudzira nokuchengetedza kodzero dzavanhu izvo zvakaita kuti kurambe kuchiitika kurwiswa kwavanhu kurohwa kwavanhu nokutapwa kwavanhu panguva iyoyo. Tataridza pachena kupfurikidza mugwaro iri kuti mutemo wakasashandiswa zvakanaka uchishandiswa iwo kutyora kodzero dzavanhu kusunga avo vakaita sevatapi venhau vaida kuti vataure zvisina kunaka zvanga zvichiitika mukati menyika kana kuti vaitaura panyaya yehuori.
Avo vanga vari mukuru weAmnesty International muZimbabwe muzvare Lucia Masuka vachitaura vari muHarare. Nhano yakatorwa neAmnesty International yekusvitsa nyaya yekodzero dzevanhu vemuzimbabwe kusangano reAfrican Union inorumidzwa zvikuru nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Amnesty International yaita zvakanaka nekuti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa zvinonetsa mukati madzo.
Vahwande, Zimbabwe yagara iri matinoti pachirungu muglobal village. Tinogara nevamwe vatinotyidzana navo, tinogara nevamwe vakatikomberedza. Isu tagara tiri muAfrica munyika 55 tiri memba zvakare dzeZimbabwe yeAfrican Union. Nokudaro kana tiri memba yeAfrican Union nekuti takasaina African Charter, tine zvinotarisirwa kuti nyika yedu iite mukudyidzana kwedu nemukugarisana kwedu nevamwe. No, zvaitwa neAmnesty International zvinhu zvakanaka chose, kuti at the moment timbochema nevamwe vedu vemuAfrica. Kwagara nguva ndefu kupomerwa mhosva dzekunzi vanhu vanotanga kunotarisa maWestern countries nevari kune dzimwe nyika vachisiya vanhu vemudhuze. Saka Amnesty International yagona kuenda kuAfrican Union.
Sei muchiti Amnesty International yagona vaMandinde?
Nekuti kazhinji kwacho kunogara kuchitaurwa nyaya dzekunzi African solutions for African problems. Saka heyo Zimbabwe, ichokwadi here chatofanira kubvunzana kuti tine maAfrican problems. Isese Zimbabwe, kana tikabvumirana kuti maproblems tinawo, tikabvumirana kuti vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa, vanhu vanoshungurudzwa, maabductions akawanikwa before and after elections, ena nhatsi tichiri kuramba tichinzwa nezvinhu zvakadaro, zvinhu zviri kuitika. Zvinhu zviya zviya zvinenge zvakakosha kuti zvive zvinhu zvinozewa neAfrican Union seboka. Roona kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti tigone kugarisana zvakanaka, nekuti zviri kuita sekunge muno muZimbabwe macho tatozvitadza pake zvedu. Saka hongu zvinhu zvakakosha kuti African Union boka reSADC pamwe chete nemamwe mapoka anosanganisa reAfrican Commission for Human and People's Rights aonekwe achibata munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaMandinde, iyo African Commission yakakosha zvakadini munyaya iyi?
African Commission yakakosha zvikuru nekuti kuAfrican Union ndiyo yakapiwa chiga chekuti ione nezvekodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti African Union itarise kuti zviri kumbofamba sei muZimbabwe. And sekusanangura kwandaka kwandichaita, ine chimwe chiga chakakosha nekuti ine musangano uri kutouya manje manje African Commission iyoyo. Asi SADC zvakare, nekuti kandivoka vakatikomberedza, ndivo vatinodyidzana navo, ndivo vanhu vedu, ndivo vanoziva nhamo dzedu, ndivo vane mudhuze muri kunyanya kutizirwa neavo vanenge vatiza vaona kuti zvemuno hazvichaita mushure mekungaidza varohwa zvokuti vanosvika kuti vanourayiwa kana kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Saka ivo veSADC, nekuti our problem we end up big their problem as well, zvive zvakakosha kuti vauye vatibatsiro muno muZimbabwe.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende mapurisa anoti kusvika nezuro manheru chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation, icho chiri kuitwa mukuedza kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa, vasunga vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 64,000. Mapurisa anoti vazhinji vakasungwa ndevemota dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti mashikashika. Vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi mahwindi nevane mota dzisina mitero. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tunze maonero avo.
Chirongwa chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police hachina kuipa. Dambudziko riri kuzongouya nderekuti zvifambiso zvishoma muguta reHarare. Izvi zviri kukonzerwa nezvakawanda.
Sezvipi vaGoliath mungapere muenzaniso ipapa?
Chekutanga kushayikwa kwe National Transport Policy yakatichikwiti inobata nezvofamba kwakanaka kwevanhu muguta reHarare nemamwe maguta. Dambudziko rezvifambiso harina kutanga nhasi, ragara riripo. Vamwe vazhinji vanotokwirawo marori, vamwe vanotokwira zvipipipi, magofasi kana mapirate taxi anozikanwa nezita rekuti mushikashika, kuti vanga vachienda kubasa nekudzoka kubva kumabasa vachienda kumba.
Asi kamushikashika iwoyo, vamwe vari kuti une njodzi, uri kutosungisawo futi panguva idzo dzinoidzi.
Idambudziko gurusa. Mota dziri kutakura veruzhinji dzakawanda mungore rataita imota dzevanhu vakazvimirira, ndingangoti mota dzemapuraivheti. Mota dzemapuraivheti dziri kutakura vanhu vakawanda. Mota semuenzaniso marori, mamota dzemhando yemawishi, mahonda fiti nedzimwewo dzemapuraivheti vari kutakurawo vachibatsira vanhu kuti vanga vachienda kudzimba.
Ivo vedzimota ava vamuri kutaura, vanenge vachisungirwawo kuita zvipi kuti vamire mumaringe nemutemo?
Inyaya yekuti mota dzinofanira kunge dziri compliant. Nyange pakaitika tsaona, vanhu vanokwanisa kubatsirwa neinsurance. Kechipiri, nyaya yekuteerera mitemo yemumugwagwa. Vazhinji vari kutakura veruzhinji vari kutyora mitemo yemugwagwa. Izvi zvinozopinza vanhu panjodzi. Vamwe vanenge vachivhara mugwagwa kuti dzimwe mota dzisapfuure. Vamwe vachimira pavanoda vachiita madere jejinya. Izvi zvinokonzeresa tsaona zvakare.
Kurudziro yenyu imi sevanhu vanofambawo nemabhazi nemichovha iyi yochiti kudini?
Guta rinoda kunge rine mutemo, vanhu vachitedzera mutemo. Mumwe nemumwe anozvifambira anga achifambawo zvakanaka, dzingave mota vangava vanhu. Zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke panyaya dzekufamba.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliat vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, bazi rehurumende reEnergy and Power Development razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica, $12 billion, kuti rigadzirise zvose zvinodiwa kuti zvienderane nezviri mune dzimwe nyika. MuNewZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza paramende kuti vanoda kuti bhiri reprivate voluntary organization iro rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill ripasiswe kuva mutemo mukati mechikamu chekutanga cheparamende. MuNewsday, mwana wechikoro ane makore 15 wepamuzilikazi High School ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya munhu mushure mekunge atema nechitinha umwe mudzidzi mumusoro ndokuzomubaya nechigero. MuNewsday makare, vanhu vana vemumusha uri padyo nenyamakate munzira inobva kuHarare ichienda kuChirundu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuba michero pakange pakudubuka imwe motikari. Muchaneta shoko, Malvin Kachingamire, Rita Marigachando naElden Dlovu vachadzoka kudare redzimhosva musi wa12 mwedzi uno waGumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera masera sevanhu vestudio, ini ndine mubvunzo zvangu. Mubvunzo wangu uri pakuti naimi maminista munoda mapurasi amuri kutorera vanhu, vanhu vogara kupi? Inga mari muri kudya wani? Dzimba muHarare mune 10, 11, 12. Kumachidikisiyawo mapurasi evanhu avagarawo zvavo. Asi mukaona kangomakoririsa, ziyai kuti kakuda kuparuka.
Aiwa, tinotionawo urombo, tinonzwa urombo chaizvo nehamadzadzi mwana Philipi Changwa weZanu, ivo vanhu vacho zvevari veZanu, vakavhotera zveZanu. Tine urombo neurombo chaizvo. Zvichaita zvakanaka kana nyika yasununguka. Ikaina kusununguka, tinongochema nemi kuti dai mawana pombo kugara pari nani mugari nemhuri dzenyu zvakanaka. Zvichanaka, ndimurambi paJobeka.
Ndimika maita yuti kaizalipefu mechiuraya vanhu ka nechiti makatora mapurazi. Mazvona kuti zvamaita manje pamavhoti zvazvisingaiti. Makupisirwa dzimba manje mapurazi mamazvonzira ari remurafiribhiji yangu. Ndezvokuti musvunure muzebhekisa vhoti. Ndakakudzatisai pana vachamiza makaramba zvizvi munogara kupi. Munotitakuti hatinotakukuseka, hatisi kuseka, but zivai pekuisa vhoti, zivai pekuvhotera. Takakudzati sei pana vachamisa makabudisa paZanupevhu makahwina. Pisirwa dzimba, kishopikai.
Izvi ndezvezve zvatairambira ZanuPF. Izvi izvo zvizvi ndezvi zvataiziva ndezvichaitika izvizvi. Tarisai muone zvine zvimwe masapoters eZanupevhu. Iyi yakuenda Lithium ine usiku. Ya, iri kurodhwa neusiku, haikona zvokutamba. Achiloda chitakura chienda naye kunze kwenyika. Andopona. Ndozvatairambira munangagwa. Idzo ndo 5 years dzaitaiwa. Ndakapedza 5 years apandobva namira. Ndozvi zvaita izvi. Ndiona Lithium mese masaga ese ari kurova pasi ari kuenda. Saka iwo chimbozvifunga kuti achaita mari yakaita sei vanhu vezanupevhu. Aiwa vanhu vezanupevhu, aiwa hatinyatsonzwana nei. Saka iwo funga kuti apa 5 years dzichipera, Lithium yenge chiripo here? Iri kutorwa neusiku. Ya mudhara. Iri kutorwa neusiku pakati peusiku ichitakurwa. Haasitorara. Vachitakura. Kamuchifunga kuti muno vezanupevhu taingo ivenga chete. Izvo zviri kuitika izvo. Lithium iri kutakurwa neusiku iyi. Pane pakambotaurwa here kunzi no izvo tatengesa gold rende mari yakati, tatengesa Lithium mari yakati? Zvinongotorwa muchirimari imemo muchizizi. Hapana nazvinomboburitsa kana mabhajeti enyika chechi, hapana zvinomboburitsa kunzi no tatengesawo zvakati, zvakati po mari yakati. Saka ipapo ndipoona munhu achingosapota ZanuPevhu achingoti idipe, unoshaya kuti idiwa chanokuitira chachacho. Ayo Lithium iri kutorwa iyi ichienda kuChina, ichienda kunyika dzizikuru ichitengeswa ikoko, ichienda naDubai.
Hapana asingazvizive here kuti teibva maelections dhora obviously rinotomboshaya simba reZimbabwe. Kuti vana veZimbabwe muganduke kamutaiwa, government yashata. Vakaudza wanira maSouth Africa kuti kaita kuti kati jairira ipapo randa tinoriwisa within 30 minutes anonga amarara. Izvingichero vakada kurigaranda anoita mapepa pasina 2 days. Asi zvisinei hazvo, chandaikurudzira hangu ndechekuti vanachamisa nemaopposition party vamwe mubatana negovernment iripo, muonera pamwe. Kana muine shungu nevana veZimbabwe, economy yofamba sei, foreign currency mopinda sei, mopinza sei, ndo zvatototarisira kuti pamwe ndo zvamungachaita pari zvino. Kwete zvenyu zvekuti hatiendi kuparamende todo kuvhara mabhodha yee zvakadai zvikazodai yee hakoni kutonge nyika.
Vanoti vekuchinhoi wapisirwa dzimba, wapwanyirwa dzimba vachiti takavhotera ZANU. Zvinoi kana chitauro kuti ZANU haitiba, ZANU chiororo, ZANU iri kutyora kodzero dzevanhu. Vanhu vanofunga kuti tiri kunyepa navo vaakuchema vainyengedzwa nemachikeni ini angakaora. Izvozvo zvavakuchema, vhoti yavo yavakavhotera paZANU ka ndiyo yavaida maZANU. Zvakaita zvakapfuura. Saka izvezvizvi wakuchema chi? Faraika, chifaraitoni. Kana tichitaura kuti ZANU haina kunaka, ZANU haina basa nemunhu, ine basa nemunhu. Kana ichinge yauda kuvhoterwa wakupiwa, wakupa vanhu machikeni.
Vana veZimbabwe hapana kusiri kufa. Aiwa, angatipinde mumarodhi tiratidzire nyika yese. Izvi tikaramba takadai izvizvi tinoamba tichingobirwa. ZANU ichingoziva kuti tikavabira, tikavachidzira, tikafura vanhu vaviri vatatu, havazoratidziri futi. Isu chatinofanira kuita ndechekuti tinongondozivisa mapurisa toda kuita kuratidzira, tichitsutsumwa nenyaya yemaelections akabirwa. Nekuti Munangagwa anoisa hama dzake mukabhineti neshamwari dzake. Izvo tinofanira kuzviratidzirira izvozvo, nekuti tikaramba takapeta maoko zveshuwa, ZANU haimbozofi yakasiya masimba. Veriwe hapana kusiri kufa. Kuregera tichitwa tinotya kufa kudai muzvipatara musina mushonga, ndokutofa kwacho, ndokutofa kwa hapana kusiri kufa. Saka ngatiratidzire zveshuwa vedu wei, tikunde miedzo yezanwi. Zano yatinetsa, ndini Joma paJoburg.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato reRepublican Party muAmerica nezuro rakavhotera kuti mutauriri weparamende yeAmerica webato ravo vaKevin McCarthy vave pachigaro chekuva mutauriri weparamende. Izvi zvinotevera kukakavadzana kukuru mukati mebato iri pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nebato iri. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatudze matangiro egakava iri mukati mebato reRepublican Party.
Nyaya yeMcCarthy yakatanga pavakadzwa kuita mutauriri wedare. Vakaedza kutora chigaro ichi, vakaedza mavhoti anokwana 15 vachiedza kupinda pachigaro ichocho zvichiramba kusvika vazoita chirangano nevamwe vebato ravo remaRepublicans kuti ivo nevavo vashoma ivavo vanga vachiti havasi kuda kuti vapinde pachigaro, vakabva vabvumirana kuti kusvika temu yapera iyoyi yavaJoe Biden, bato remaRepublicans rinotungamirwa navaMcCarthy raitungamirwa navaMcCarthy mudare paramende raizobvuma kuita zvibvumirano nebato remaDemocrats kuti hurumende irambe ichienda mberi. Saka ndokwakabvira nyaya ikoko. Sezvatakaona nyaya yebhajeti yekuti nyika ino yeAmerica isabharwa hurumende isatadza kushanda zvakanaka nekuda kwekuti Congress kana kuti paramende yekuno inenge yatadza kupa mvumo yekuti mari ishandiswe nehurumende, vaMcCarthy pavakashaya mavhoti kubato ravo remaRepublicans vakazotaurirana nemaDemocrats vabva vaita chimwe chibvumirano changa chirambwa nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti iwo havachada kuti mari yeAmerica irambe ichiendeswa kuhondo dzakaita sekunana Ukraine nezvimwe zvavari kuti kutambisa mari, asi maDemocrats ari kuti mari inofanira kuramba ichienda ikoko. Saka vaMcCarthy vakaita chibvumirano nemaDemocrats ndokubva maDemocrats vavabatira kuvhota kuti vapasise kana kuti vaise bhajeti rechimbi chimbi richangoshanda kwamazuva 45. Pavakaita izvozvo ndo zvakakonzera kuti maRepublicans vai vakanga vamboita chirangano navo kuti havasi kuzoityidzana nemaDemocrats vati aiwaka maputsa chirangano. Saka naizvozvo taakukubvisai pachigaro obatarandi pari zvino.
Ko zvino Dr. Guni, chinokonzera kuti vanhu vashomanana mubato reRepublican Party vaite masimba akadaro ivo vari vashoma zvinofamba sei?
Chinoitika ndechekuti vanopota vachisandura atingati mapolicies kana kuti urongwa hwemafambisirwo eparamende yekuno. Pavakaita chibvumirano ichocho kuti vaMcCarthy vapinde vamboedza kanokaraka 15 times, vakabvisa umwe urongwa kana kuti imwe policy yanga iripo yokuti kuti speaker abviswe pachigaro kubvira makare paidiwa huwandu hwakawanda kana kuti ingati majority kuti vanhu vanenge vari mudare reparamende vati hatichamuda. Asi pavakada chibvumirano ichocho nevashoma ivavo, vaMcCarthy vakabva vaipa mvumo yekuti munhu umwe chete zvake ari muRepublican aikwanisa kuti hatichada vaMcCarthy kana kwabva paitwa vhoti yekuti vaone kuti ndezvechokwadi here kuti havachadiwe. Ndo zvakaitika ipapapa kuti vaMcCarthy vaifunga kuti ivo vachawana maRepublicans akawanda achavatsigira uye vachawanawo maDemocrats akawanda achavatsigira, asi ndotaona kuti hazvisi zvakaitika apa.
Saka iko zvino nyaya iyi yofambiswa sei takatarisa mberi?
Kana tichitarisa pamutemo weAmerica zvino reyakuti iye zvinezvi kubato remaRepublicans vaakuchitsvaga kuti voisamwe speaker upi votoita mavhoti patsva, ukowo maDemocrats anenge achibvumidzwa kuti aisewo munhu wavo vanoda kuti aite speaker wedare reparamende yekuno asi iwo vakati pamutemo zvakare vanobvumidzwa kukondetsa zvekare kudzokora kuti vaida kupinda zvekare asi hationi vachibudirira kana vakada kuita izvozvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.